This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 2016. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pashortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revakarwa hondo rinoti harisi kufara nezviri kuitwa nemakurukota maviri vaJonathan Moyo navaSevia Kasukuwere. Izvi zviri kuuya pamberi pemusangano uri kuita vakarwa hondo ava nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Saka takavaudza mapurisa kuti kana takukokai tirega kuda kuti zviringa nemashaka enyu kana kutaura kwenyu, ngatione kuuyai muripo. Wanzi uya kana waperekedza muchati hausi wemuchati, tirega kukumbira zvipo. Vakainzwa shokwei.
Mumiriri weMTCT kukuwadzana East vaNelson Chamisa voita musangano munzvimbo yavanomiririra mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association nhasi riri kutanga kunyoresa vanhu vachapinda musangano nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuCity Sports Center muHarare kutanga nemusi wechipiri kusvika musi wechina. Vanhu vanosvika chiuru gumi vakarwa hondo yerisununguko ndivo vari kutarisirwa kupinda musangano uyu, umo vari kutarisirwa kutaura nhunha dzavo. Vakarwa hondo ava vanotivo havasi kufara nemashandiro emamwe makurukota ehurumende akaita sava Jonathan Moyo navaSevia Kasukuwere, avo vanoti vari kuita zveuori nekukonzera nyonga-nyonga mubato. Nyaya yevaviri ava inonzi ichakurukurwa pamusangano uyu. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kana vaKasukuwere kuti tinzwe divi ravo. Asi tabata mutauriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia.
Tine urongwa kana kuti urongwa hwandingatipa chirungu structure, saka ivavo ndivo vanounza vanhu vanobva kumadistrict edu.
Ndeapi mamwe matambudziko amuri kuda kuti anga achitaurwa wapa nevakarwa hondo?
Magariro edu nezvinhu zvatinofanira kuwana zvinobva mubumbiro remutemo kana kuti act yevarwiri vorusununguko zvanga zvisisiri kufamba zvakanaka, uye nesuwo tine kufunga kuti tiri vanhu vanofanira kugamuchirwa. Isu ndisu vari temusangano.
Saka muchiri kusimbirira here kuti mamwe makurukota amusikurirana nawo aabviswe mubato kana kuti mazvisendeka parutivi?
Vanotova nerombo rakanaka rokuti kana vaMugabe vachinonyara vakanga vachitungamirira mauto esaya. Kana dai taive isusu tinonzi tiripo muzhinji hwedu, vazhinji vavo nuuori hwavainawo vana Kasukuwere naJonathan Moyo tingadai takavaburitsa kare, takaziva nezvavo kare, nezvekushata kwavo kare, zvose tozviziva. Bari taizvisiya kumukuru wenyika kuti atungamiri atongese maonero aanozviita.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Direct from Washington, the Voice of America. Mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vaNelson Chamisa mangwana vari kutarisirwa kuita musangano munzvimbo yavanomirira yekuwadzana East. Musangano uyu uri kuitirwa kukuwadzana 4 Park pamuti. Kuti tinzwe zvizere nezvemusangano uyu tabata vaChamisa.
Musangano wedu wesvondo ndewekuparura zvanga zvichiitika kuparamende, ndewekuparura zviri kuitika munharaunda munzvimbo dzinogara vagari maererano nezvemvura, maererano nezvechikafu, magetsi nezvimwe zvakadaro-daro zvepo kugara. Tinozoparurazvemamiriro akaita nyika kuti vanhu vanga vachionera vaite muonera pamwe kuti zvazvadai patasvika pakaoma kudai chiichoitwa nokuti tose toparara nenhamo tononga sose nemuromo taona chamutava nhava yangova njori njori hapana unogara ibata mupfupi bata murefu ndonyaya yanetsa munyika saka toda kutionesane nekuti pane maziso ese akawanda pane kuona kwakajeka ndozvatoda kutione tiite mukomberano
asi muri kubvumidzwa here kuita misangano yakadai nekuti tiri kuona mapurisa achimbomisa mimwe misangano ine chekuita nezvematongerwo enyika
isusu takataurira mapurisa akanga achimboda kutipa munhondo pamusasa tikati zvose zvamakutaura zvehandizvo isu tiri kutaura nyaya yebumbiro remutemo rinokodzero yekuti vanhu vasangane naizvozvo ndakavabudisira magwaro emutemo wavanga vasingaunge vanzwa kuti unofamba sei kuti ndo zvinongosungirwa chete tikukokei wakokwa kunhimbe hazvire kuti wakuti nhimbe iyo ngaikoni wakokwa kumuchato hazvire kuti chinda unoba rinhi yemuchato saka takavaudza mapurisa kuti kana takukokai chirega kuda kuti zviringa nemashaka enyu kana kutaura kwenyu ngatione kuuya muripo wanzi huya kana waperekedza muchato hausi wemuchato chirega kukumbira zvipo vakainzwa shokwei
mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vanelson chamisa vari parunare muharare
pane madhemu akangosiyana-siyana mamwanga ari mumapurazi aya ndiwo atinonyanya kushandisa iri kungoti papurazi ipapo vanhu varipo toona kuti pane mvura irrigation equipment iripo then government iri kuya ichibatsira kana pasina matractor voprovide matractor kana pasidiwa macenter pivot vopa macenter pivot
svondo rinouya tinenge tiri kumazoe south tichiita hurukuro nemumiriri wenzvimbo iyi vafortune chasi chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa tine hurukuro nava Kennedy Masie Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights nezvemisangano yavari kuita nevanhu kumaruwa ekuhurungwe kumashonaland west province
vanhu vari kufara chaizvo kuti at least patikuuya isusu semagweta tikuya tichinyatsorongera tichataurira mutemo nenzira yakajeka kwavari and tichiona futi zvekare kuti nzvimbo idzi dzakati semaruwa inzvimbo dzekuti nyange masaisai chaiwo chaiwo angati zbc kana kuti nyange ematv inzvimbo dzaasingasviki saka isusu tichibvawo kutaundi kwati tichibvawo ko tichienda kumaruwa ikoko vanhu vari kufara chaivo chaizvo bhozi vari kuti at least tikukwanisa kuwana mukana wekusangana nemagweta vachipenengurira pamusoro pemutemo uyo wavanga vasingazivi
ko zvimo zvavari kusimudza panyaya dzekodzero ndezvipi
kuhurungwe yanga achichema vachiti local authority district local authority iri kutyora kodzero dzavo pakuti pane vanhu vatoe nenguva vatoe panzvimbo yekuti vada kutobviswa munzvimbo iyoyo kuti vapeve way kune yavangati investor angawanikwa neroyal council saka vanga chitochema chiti vanga vasingatozivi kuti muconstitution gentlemen mune kodzero yekuti hapana munhu achabviswa panzvimbo yaari kugara pasina court order saka takatotora nyaya panzvimbo idzodzo dzekuti tikutoapricha zvekare mumatare dzemosva tichisika yatinongati interdict kuti kabviimise zvairi kuita
hamusi kusangana here nematambudziko ekuti dzimwe nguva munorambidzwa kuita musangano kana kuti dzimwe nguva vanhu vanotya kuti vauye kuzosangana nemi
ya tichifamba kunzvimbo idzodzova chaichinyanyonetsa zvekare chakabudisa nevanhu ndekekuti nyange isusu patakasvika takatopota taonekwa sene kuda maybe tiri kufamba nerimwe bato kana kuti tiri kurekera kune rimwe bato kusvika tatozovaudza kuti aiwa isi tiri magweta anofamba achizivisa vanhu zvekungoti patakangozotaura ende pawakazoona kuti ava vanhu avava vanhu vavatoyazodidzisa ndokutongozosungunuka kwavanenge vatozoita saka nyaya yangachinyanyonetsa ndeyekuti vamwe vaitotya vakatozotaura pachena tatovatozoona kuti aya magweta kuti isi taitotya kubuda pachena tichifungidza kuti maybe tinongokwanisa kuzonyorwa mazita kana kuti tozonyimwa zvekudya ekoziko chanyanyi chema chene nevanhu yekuti kudyika chaivo chaivo kuneya kuchinzi uyo wakarerekera kupi ende kana usina kurerekera ikoko hapana chaunowana takando zvimwe zvinhu zvati kufamba zvinoona kuti nyaya dzekuti vanhu vanokwanisa kuassociatawo zviri freely zvinhu zviri kunetsa kuti vanokwanisa kutaurawo futi zviri freely vachitaurawo matambudziko avo zvinhu zviri kunetsa.
VaKennedy Masiye vanoshanda nesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare vari kuhurungwe kumashonaland west province.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we're Chief Gia.
My Isabel.
Yeah, bro.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira basita, father, bariba zita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Magatera Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Tariro Tandi. Vanova gweta uye vanoshanda nesangano reZimbabwe Women's Lawyers Association. Muzvare Tandi mumwe weavo zvizvarwa zveZimbabwe zvakasarudzwa kuti vange vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chichaitirwa imo muno muAmerica gore rino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Tariro Tandi.
Tatenda zvikuru, ndinofarawo kuve nemi pachirongwa chinoichi.
Muzvare Tariro, tinoona kuti imi makadomwa semumwe achange ari pachirongwa Mandela Washington Fellowship munguva inotevera. Timbotitsanangurewo kuti zvinorevei kwamuri izvi.
Ndingati zvinhu zvakandifadza nekuti zvinhu zvandandagara ndichitarisira kuti ndikawana mukana wekuenda ndichinodzidza pamwe chete nevamwe vatungamiriri vemuAfrica vakasiyana siyana. Ndichawanawo zvimwe zvinhu zvandichabata ikoko zvandichauya kunokumba ndigozvishandisa kuti ndivandudze upenyu hwevana nevanhukadzi vemunyika yangu inei yeZimbabwe. Saka pandakawana ndapuwa mukana uyu ndakanzwa kufara zvikuru. Sezvendakabva ndatarisa kumberi kwacho ndikaona kuti ndine basa guru randine kana kuti ndichiite izvozvi kuti ndivane kuendere ndinevanhu ndizvapfumi vevanhukadzi nevana. Saka ipapa ndapuwa chero, ndapuwa mukana wekuti ndichikwanise kuti pandinodzoka, pandinoenda ndikanodzidza zvandinodzidza, pandinodzoka ndiwanike ndiri ndinowedzerera pane zvandanga ndichiita nekubudikidza nezvandinenge ndadzidza.
Muri kutarisirwa kunge muchiuya iko kuno kuAmerica rini uyezve muri kuenda kunzvimbo dzipi?
Nekutarisirwa kunge tichisunga musi wa17 June. Inini pari zvino ndinenge ndiri kuUniversity of Illinois ndokwandinenge ndiri. Handisati tanyatsoziya kuti tichanyatsozofamba sei pamavhiki esati inenge tiri ikoko.
Tiri ipapo imi munoshanda sagweta, mungatitsanangura kuti basa ripi ramuri kuita imomo munyika?
Inini ndinobata ndiri kuZimbabwe Women Lawyers Association. Iri ibato rinoedza kusimudzira kodzero dzevana nemadzimai. Zvikuru sei takatarisana pamusoro penyaya dzekuti vakwanise kuve neaccess kujustice. Takatarisa nyaya dzekuti vaende kumakoti, nyaya dzavo vawane vanhu vanovamiririra. Nekuti kazhinji zhinji vanhukadzi nevana vanenge vasina mikana yakaenzana kubudikidza nenyaya dzemari kuti vazenge vachikwanisa kunozvimiririra kumatare edzimhosva. Saka bato reZimbabwe Women Lawyers Association rinoshanda nemadzimai nevana richipa legal aid pachena. Saka magweta anoshanda ari kubato iri anomiririra madzimai pachena uyezve kuvapa zvidzidzise pamusoro pemitemo irimo munyika. Takatarisana izvozvo nebumbiro redu idzare mitemo, vanhu vakawanda vasati vakuriziya.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Tariro Tandi, avo vanoshanda ivo musangano reZimbabwe Women's Lawyers Association, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Tambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedzin'anga dziri kushambadza mabasa adzinoita kuburikidza nemapepanhau, vachitaurawo zvakawanda zvavanokwanisa kuita zvakafanana nekupa mishonga yeraki, mishonga yekutsvaka mari nekuwanisa kana zvidhoma zvavanoti tumashort boys nezvimwe zvakangowanda. Muhurukuro yedu tina sekuru Prince Mutandi Sivanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo muboka reZinata. Tinogamuchirai nemufaro sekuru Sivanda.
Vakadii vatereri?
Aiva kuno takasimba sekuru. Ndotanga nekutongo kubvunzai nyaya iri kunetsa yatinoona mapepa naomu vakawanda vachiisa maadverts kana kushambadza kuti ing'anga dzinorapa zvemandiriri, vanoda kuti vawane mishonga ingava yeraki, mishonga yekuti vadiwe nemadzimai yekuita mari. Mungatudza kuti zvakamira sei mashandiro anofanira kunge achiita ng'anga?
Tingati un'anga unofamba nemaassociation. Tingati vamwana vamwe vembavha dziri kuwanika. Tingati hakuna kunoshayika mbavha. Kana mapoka ese tikange tichitarisa, kunowanikwa dzimwe nhubu. Urapi hwechivanhu hauite saizvozvo mutsika dzedu isusu.
Asi ivo vana chiremba ivo kana ng'anga idzo vari kushambadza mumapepa umu, zviri pamutemo here zvavari kuita izvozvo?
Kune vamwe kwavo kasi vamwe vacho vari kurasika havasirivo. Avamwe vanoshambadza vachizvishambadza mumapepa ava, vazhinji vacho matsotsi.
Asi iwo mutemo wakamira papi muZimbabwe panyaya yekuti munhu aanga achiita un'anga kana kuti achirapa achiita zvechivanhu izvozvi? Anofanira kungoti munhu paamukira mangwanani akutongosvikirwa orapa kana kuti akuziva mishonga orapa, kana kuti anofanira kuwana kumwe kwaanononyoresa kungava kuhurumende kana kune mamwe mapoka?
Tingati muboka redu revarapi tinobata urapi uya, tinosiyana mabasa. Tine vanhu vakafanana nambuya Nyamukuta, tine maherbalist vanoti vaye vanoziva mishonga chete. Varapi vese kasi vanorejistwa neZinata, kwaya maspiritual healers. Saka zvatinoita kuti isusu kwedu kuZinata semamiriro atinoita, nokuti maassociation tati wandei kwaane mamwe ako, asi indotaura ndirekanangana neboka rekwedu chete. Kwedu isu tinototanga taona kuti munhu uyu ndiye here ane kodzero yacho. Tine vanongorora, tine department rinoona nerelegal, rinoona kuti urapi unoitwa nemunhu uyu ndihwo here chaiwo. Kune vamwe vataakungosangana navo vaakunyorwa mapepa kasi vachibva kune mamwe association. Zimai redu iTraditional Medical Council, the under Minister of Health.
Saka sekuru Sivanda, munhu anogona hake kusada kuve nhengo yeTraditional Medical Council iyoyo kana kuve nhengo yeZinata, oshanda hake asina kwaakanyoresa, mutemo unobvumidza?
Malaisensi aanenge achipractisa nawo ekucouncil anofanira kunge anayo. Malaisensi ariko ari kushanda mazuva ano ari valid for 1 year.
Saka munhu akanga achirapa asina residence iroro, pane matanha anotorwa here nekuti haana hake kuda kujoina kana kupinda mumasangano?
Anotosungwa nekuti haungoita usina sangano rwavo karerekera.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu, uye tinokutendai zvikuru sekuru Sivanda nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Mosara zvakanaka kavateereri.
Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sivanda, vanove nhengo yeZinata muchirongwa chedu chinotarisa kutosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti richaudza vaMugabe kuti harisi kufara nemashandiro emakurukota mairi vaJonathan Moyo navaSevia Kasukwere. Tava, tasuka kumagume ichirongwa chendu cha nasi. Tunoemba kuti mchange mnesu zakare mangwana. Anoko nikaini mfaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndoksi ya mwina Gibbs Dube, mnaudze chirungu.